Hati nzwisise kana vanhu vekoko kuauditor general's office vachiti nzira iyo haisi pamutemo. Vari kuda kuti zviitwe sei? Vada kuti mayouth asawa nemari here munyika muno? Mari yakatouya kuministry inonzi ipiwe mayouth imari shomanana, haisiro mari yakambonge yaapplywa neministry yarekomendwa kunzi tipiwewo mari na minister of finance. Imari shoma 5 million nemayouth arimo munyika munomu. We have an estimated 6 to 7 million youths in this country. But kana tichipiwa 5 million, haitombokwane kana dollar pa muyouth wese arimo munyika munomu. Saka hamene kuti vari kurereka machidarwa, hatisikuziva kuti vada kuti mayouth edu afe nenzara here. Nyika ino ine masanctions, makambani hobva akapera kuvhara nenyaya yemasanctions. Saka isusi kana tawana mari takupa mayouth kuti wanaiwo kuzviriritira, wanaiwo kuzvibatsira, zviri kuvagumbura pai.
Inzira dzipi dzamuri kushandisa sebazi mukuendeswa kwemari iyi kune vechidiki?
Pane nzira dzakawandawanda dziri kuita kuti mayouth abenefite. Pane kuaidza bank, pane CBZ inoadministrawo mari, pane Standard account, chirongwa chakanakanaka kuti mayouth abenefite. Yekuinfrastructure development bank, chinangwa chekuendesa mari ikoko ndechekuti isusu seminista tingabate mari tinozopumwa uroyi nevanhu vemdc dzaiwa. Zvemuri kuita imimi muri kufevhera vanhu vezanupf chete. Saka tinopa vamwe vanhu vomathird parties asinei nechekuita nezvemisangano nezvematongerwo enyika kuti chibatai mari iyi, chitarisa maproposals evanhu, mukaona yakakodzera kuti musapote proposal iyoyo, ipai munhu mari iye anofanira kunge achiwana kuti project yake enderere mberi.
Asika mugwaro ravo ivo auditor general vari kuti havana umbowo hwekurakidza kuti zviri pamutemo zvekuti hurumende inge ichiendesa mari iyi kuburikidza nebhanga irori.
Zviri pamutemo zvekudi, vanoda kuti zvidii. Mari kana yabvaka kuno ministry of finance yapiwa ministry, ministry inofanira kugarura mari iyoyo. Mari iyo inofanira kuchidisbeswa kuti mayouth abenefit. Hatingagarure mari mumaoko kuti no ngatimbomirira zvakati zvakati, asi kutombozivazvautaura kuti ndezvechii.